manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 6 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano mudunhu reMidlands vachivimbisa vanhu kugadzirisa zvose zviri kunetsa munyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoitawo musangano kumberengwa vachivimbisa vatsigiri vavo shanduko kana vachinge vakunda musarudzo. European Union inoti Zimbabwe ikaita sarudzo dzakachena zvichabatsira zvikuru mukugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari zvemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kugokwe nhasi vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa30 chikunguru. Vachitaura vari pachikoro chemapfungautsi primary kugokwe kwakare vaMnangagwa vati vari mubishi rekutsvaga rutsigiro kuitira kuti vadzose masimba kune veruzhinji. Vati izvi ndizvo zvakarwirwa nebato ravo muhondo yerusununguko kuitira kuti masimba agare ari muvanhu.
Pamberi neZANU PF. Pamberi neZANU PF. Pamberi nokubatana. Pamberi neZANU PF. Pamberi nokubatana pasine mhandu makadima comrades tavuya revolutionary party yedu yeZANU PF yakaunza rusununguko munyika yeZimbabwe kubvisa kuvachena kuti zvitonge isu vatema tinosungirwa kuita sarudzo yokudzokera kuvanhu kutsvaka masimba okuramba tichitonga. Murwendo iroro kune vanovuyavo neparutivi vachiti vanodavo havarambidzwi. Vanoita kuti mutambo unakidze.
Vachitaura nezviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pachikoro chemapfungautsi vaMnangagwa vati hurumende yavo ichamutsurudza makambani anga avhara kuitira kuti nyika iwane mari inozoita kuti ishandiswe mukuvamba makambani matsva. VaMnangagwa vasimbaradza nyaya yekuti hurumende yavo yakazvipira mukugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vawane mabasa uye vekunze vauye kuzoshanya munyika.
Edu makambani ari muno tichatsigira kuti amutse makambani angafa, akudzirudze makambani aripo. Pamusoro paizvozvo tichiwanazve makambani anobva kune dzimwe nyika achiuya muno kuzovaka mafactory nemakambani in the mining sector, agricultural sector, infrastructure development, maroads and railway, manufacturing, ICT, tourism. Achirega uboni.
VaMnangagwa avo vakatora masimba mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwa kubva pachigaro nemauto aitungamirirwa navaConstantino Chiwenga munambudzi gore rapera vabvuma kuvatsigiri vavo kuti Zimbabwe yanga yaparara zvechokwadi. Asi vati sezvaitika muJerusarema yakanga yaparara vachaivaka zvakare kuti ive chidadiso. Vatiwo rusununguko rwenyika rwakaunzwa nebato rinozivikanwa nemunhu wose nokudaro hapana chinovatadzisa kuvaka Zimbabwe itsva.
We are building our economy. Jerusalem yedu yakanga yaparara taikuivaka ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Nyika ingova kwino kungobunganidza uchingobunganidza kuti avangwana kune kwava netererini yemarodhi. Aiwa ibwe pamusoro pebwe. Ibwe ndokuti mudhuri atinovaka nyika inosimba nokuti inenge yakavakwa zvino ungwaru. My businessmen atatira nawa ko iyo independence yedu yakabva kupi, yakaunzwa nani?
Musangano waitirwa pachikoro chemapfungautsi unozvidza mutongo wakaitwa musi wa26 chikumi nedare repamusoro rekumasvingo iro rakati ZANU PF haifanirwe kushandisa zvikoro kuita misangano yayo. Dare iri rakatiwo ZANU PF haifanirwe kushandisa vadzidzi nevarairidzi kanawo midziyo yezvikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe kuti sei bato ravo riri kuzvidza mutongo wematare. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaitawo misangano kuMidlands uko vavimbisa shanduko kuvatsigiri vavo. Vachamisa avo vari kuitawo misangano iri kupindwa nezvuru nezvuru zvevanhu vati havasi kuzodzokera shure panyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tanga tine misangano yakanaka zvikuru nhasi. Tatine manyaro kuti tanga tabva kunorova nacharandura kwachikuru manzuko nhasi tazorova pakera po umberengwa wese nepamataga kunova muumberengwa zvezvakare. Misangano yataita inonwisa mvura ruzhinji rurikutsigira. Tinotoshamisika kuti ipapapa vangada kuti vanohwina vanenge vachihwina nekupi kunze kwedu isu. Rutsigiro rwatinarwo runotishamisa. Hatina kumbowana rutsigiro rwakadai kubva tichitanga bato muna 1999 naDr. Tsvangirai mukuru wedu wechitima chitima cheshanduko. Taona rutsigiro kuti rwanyanya mozi yavakasiya vadzara yatumbuka zvino nyika yoguta nemuchero. Itakunasa unoona kuti rutsigiro rwacho rwaenda mberi. Handioni vangada kumira kana vamugangagwa kana ani zvake angakwanisa kumira nesu pasarudzo iyi. Kungopukuta nekuti vanhu vamirira mbovha yemufaro, vanhu vamirira kurohwa havo nemunhikwi wekusununguka uri kuuya pana 3 July.
Zvii zvimwe zvamaudza vatsigiri venyu muMidlands umu zvamuri kuronga kuti munogadzirisa mukasarudzo?
Tisati taenda kunoronga tinogadzira tikasarudza, ndavaudza kuti taita mangange nezek navamunangagwa tatadza kuwirirana nenyaya yeballot paper. Tikati aiwazvo hakuna anogerwa asipo kukanyaurangana. Matsotsi agerani. Saka tati ipapa patasvika patasvika pamvura yacheka makumbo isu tinoda kutinwa kusarudzo musi wa3 July. Asi sarudzo idzodzo ngadziitwe neballot yatawirirana, ngadziitwe nesyllabus yatawirirana, ngadziitwe nezamanition ratawirirana, kwete kuti mumwe anoda kupinza mapepa asiriwo anozopedzisira kungoshanduka shanduka. Zvatiri kutaura tinozviziva nokuti tiri kuudzwa mashoko nevanhu vari mudhuze dhuze mujinga reveiva vari kuronga utsotsi hwakadai. Saka vari kumusorosoro kwehurumende ikokoko mumujeje dzechai mumuhuro wehurumende youshe patiri kuwana mashoko makuru akadai. Saka hati kutaura zvatinoziva ende hatizotendi kuti tiende kuelection. Kana titi election ngeballot ratina kuwirirana zvapindwa nani kupi nguvai rofamba sei kusvika rasvika muruoko rwevanovhota vanova varidzi vedu. Saka chitsotsi chese takavhura maziso, tine mabinocula, tine mamicroscope chaiwo kuda kuzama kuona zvii zvinoitika. Tazopinda hedu taudza vanhu kuti Midlands yakatikoshera kunyanyanya mberengwa. Marozi akaparara, unonyatsoona kuti hapana hurumende ine hanya. Unoonawo kana upenyu hwakaderera zvikuru zvaandibata mwoyo zvakanyanyisa. Hakuna development, hurumende haiko zvachose. Apa gedhe hapana munhu, mutungamiriri ine dambudziko rokuti kune vari kufudza mombe negodzi saka panotoda kutotangwa pasa nyika yaende mberi ndozvatatitaura nyaya dzedzidzo nyaya dzeutano nyaya dzezvikoro nyaya dzekutitotangopinda togadzirisa nyaya yemari sei tine urongwa hwakanyatsochena hwokugadzirisa nyaya dzekuta vanhu mukubudirira kwavo mumagadheni mavo kura yavo nyaya dzemagetsi nyaya dzemafoni hakutori nanetwork ukatarisa kuvana tara kuvana econet zvinova zvinonyadzisa mabridge anondomoka tasvika pane imwe bridge rinotonzi gwamaticha kuti kunoorohwa maticha achiyerera nemvura kwanaya saka zvinhu zvandirwadza asi tati hai dambudziko taakuya nepiritsi renyika richapedza dambudziko rakaoma.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari kumataga kuMidlands naBlessing Zulu weStudio 7. Apo vamunangagwa vanga vachivimbisa vanhu kugokwe kuti vakazvipira kuvaka patsva Zimbabwe, nhengo dzemapato anopikisa dzanga dziri kuchema nerekuti dziri kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye kuti dzichaitwa danda mugotsi kana ZANU-PF ikakundwa musarudzo. Tabata nhengo yeThe African Democrats vaMakoma Chona kuti tinzwe zviri kuitika.
Tikangonyararaka election inouya vanotyidzirwa anambuya vachagona kuvhota zviri pamutemo vechidiki vanobva vagara kumba vachanovhota vachitarohwa vanoenda kumabhawa vachaenda vachitya kunomwa ikoko. Aiwa, election iyi ndepeace ndeerunyararo. Isiwo takamirawo the African Democrats noti kwete hazvibvumirwe. Saka munhu atirohwa mapurisa akanonoka kuuya tokwanisa kubata munhu iyeyo tozopa mapurisa tamutora. Kamuti uyu ndiye munhu ari kukonzera birizhonga mudunhu redu. Noti tikarega kudaro vanoramba vachingotrora makore nemakore, election after election. Even Besia kuna sabu ndakadzidza naye ndakakura naye zvondikatyamadza kuti ndiye wokutungamira again achiti aiwa zvinotaura zvepisi ndezvavo isi toenda chirova vanhu kusvika ZANU yahwina. Kana yahwina vamunangagwa vahwina vanhu ivavo hapana zvinoitwa. Aiwa, izini ndichamushanyira ndamushanyira ndotisawira iwe worutaura zvekura vanhu chitanga isusu toenda zvedu takawanda toti chitivova tauya isusu because hatisi vezano asi tiri zvizvarwa zvemuno.
Mharidzo yemutungamiri wenyika vamunangagwa yavanoparidzai kuti runyararo runyararo, tingati vanhu here vari kuvatsigira vasiri kuteerera kana kuti vari kungotaurawo zvavo mashoko paruzhinji?
Pane kaviri vateerere Voice of America, pane kaviri. Pane nini ndogona kupa meseji yokuti aiwa toda runyararo, asi munhu ini anondiziva chaizvo chaizvo maleftenants vese vakaungana kwandiri vanenge vatoziva code inenzi secret code yokuti ndikati runyararo ndikataura kaviri kana ndikatsikisisa kuti runyararo zvogona kureva opposite. Kana kuti vanhu vaya vanenge vaitoziva kuti vachingoenda chete takutodhira nemi vachiziva kuti vamunyangagwa vangofuratira hapana zvavachaita vapurisa hapana zvavachaita. Asi pari zvino hapana kana mumwe akasungwa. Tongoonawo zvenemanyika yese zvayo vese vaiba vaiva nanhasi vachiri panze.
Avo vanga vari mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yemumiririri weSesame kugokwe vaMakoma Chona veThe African Democrats vachitaura vari kugokwe kwakare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne13630 shortwave uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Magaterera ku Studio 7. Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva rinotonga nyaya dzeuori muPakistan ratongera vaimbove mutungamiri wehurumende vaNawaz Sharif kugara mujeri kwemakore gumi, uye rikavabvisisa faindi yemadhora mamiriyoni gumi nechidimbu, zvichitevera kukundikana kwavo kutsanangudza kuti ivo nevana vavo vakawana kupi upfumi hwavainawo huri kunze kwenyika. Dare iri ratongerawo mwanasikana wavo Marian Nawaz kugara mujeri kwemakore manomwe, uye rikamubvisisawo faindi yemadhora mamiriyoni maviri nechidimbu. Dare iri ratiwo upfumi hwavaNawaz huri kunze kwenyika hutorwe nehurumende. Vari kutungamirira chikwata cheEuropean Union chiri kuongorora sarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. VaAlma Brook vanoti kuita sarudzo dzakachena kunobatsira Zimbabwe pachirongwa chayo chekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera. Todzokera kuna Godwin Mangundla atipe nyaya yezviri kuitika nava Alma Brook.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaBrook vati zvakakosha kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena, vachiti izvi zvinorerutsa chirongwa chayo chekuda kudyidzana nedzimwe nyika mushure mekunge ukama hwayo nenyika zhinji dzepasi rose hwadzikira pasi peutongo hwavaRobert Mugabe. Vati nekuda kwaizvozvo zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission iite basa rayo sezvainotarisirwa kuita, uyewo kuti basa iri riitwe pachena kuitira kuti vese vari musarudzo vagutsikane nemafambisirwo esarudzo.
The credibility of the election process is important for the future reform process of the country.
Kuita sarudzo dzakajeka kwakakosha pane zvese zvichada kuitwa neZimbabwe pakudyidzana nedzimwe nyika panyaya dzeupfumi nematongerwo enyika. Saka chikumbiro changu ndechekuti dai seki yaita kuti sarudzo idzi dzichene.
Vati sezvo Zimbabwe ichizivikanwa nekuita sarudzo dzine mutauro, pari zvino pane vamwe vane chivimbo nemafambiro ari kuita zvinhu, kunyange hazvo pachine zvinhu zvakawanda zvichiruda kugadziriswa. VaBrook avo vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, sachigaro weZeka Mai Priscilla Chigumba, vatori venhau, mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira, vati mumisangano yavo mabuda zvichemo zvakati kuti uye shuro yavo ndeyekuti dai zvichemo izvi zvagadziriswa kuitira kuti sarudzo dzisaite mutauro. Vatiwo vakanzwa zvakataurwa nemauto kuti acharemekedza bumbiro remutemo yenyika pasarudzo, asi vakati Zek haifanire kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vafungire kuti sarudzo dziri kubirwa zvakaita sekushandisa mauto pasarudzo. Chikwata cheEU chinotiwo hachina kufara nezvachakaona pachakadeedzwa nevamwe kunoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuFidelity Printers svondo rapfuura. EU yatiwo chingave chinhu chakanaka chose kana zvinhu zvese zvikaitwa pachena. Mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi vaMark Stevens vati mafambisirwo esarudzo anosiyana-siyana, uye kune dzimwe nyika kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kunoitwa pachena vese vanokwikwidza vachiona, asi vatiwo kune dzimwe nyika vanoita zvinhu muchiwande sezviri kuitwa muZimbabwe. Akandike kutanga mukati memakore gumi nematanhatu hurumende yeZimbabwe ichikoka European Union kuzoongorora sarudzo. Hurumende yavaMnangagwa iyo yakatora matomu zvichitevera kudzingwa basa kwavaMugabe muna mbudzi gore rapfuura nemauto, yakakoka nyika pamwe nemasangano ekunze akawanda kuti azoongorore sarudzo sezvo ichiti sarudzo idzi dzichaitwa pachena. Zvichakadai, vakasanobata chinzvimbo chemiriri weAmerica muZimbabwe yamai Jennifer Savage nezuro vakati America inoda kuvandudza ukama hwayo neZimbabwe zvisinei nekuti ibato ripi rinenge rakunda musarudzo. Mumashoko avo pakupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kwenyika yavo, Amai Savage vakati America inotarisira kuti sarudzo dzinge dzakachena uye vave kutoona mberi zvirango zvehupfumi zvabviswa pave nekudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi. America yakatemera vamwe vakuru vakuru muzanu PF vainoti ndivo vaibira sarudzo kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zvese zvaitadzisa nyika kuve neutongi hwechekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveupfumi nhasi raburitsa mashoko ekuti kushomeka kwemari yekunze, zvikuru dhora rekuAmerica, zviri kupa kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemaindastiri zviderere zvakanyanya, uye munyika mushomekewo mukaka sezvo pasina mari yekutenga mishonga yezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe pamombe kana kuti tick-borne diseases. Uwandu hwemukaka waderera kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana masere mumwedzi mitatu yekutanga kwegore. Izvi zvabuda mugwaro remwedzi mitatu yekutanga kwegore kana kuti quarterly bulletin. Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya kuti tinzwe zviri kuitika.
Kushaika kweforeign currency kudokanganisa zveupfumi hwenyika. Chinoti vachirongwa chatofungidzira kuti panopera maelections apa, hurumende itsva inenge yasetwa inofanira kutarisira kuti tiita sei nenyaya yekuti foreign currency iuye munyika, tiiwane kana kuti iregulatwe zvayo kuti zvinhu zviite zviri nyore, vanhu vagogona kuva nohurongwa kuziva kuti mangwana zvinoita zvakati nokuti mari yakati iripo. Zvava ichokwadi kuti kana even production yemuindustry iri kuafectwa nenyaya yekushayikwa kweforeign currency. But foreign currency kuuya kwayo kunge tato exporta. Zvino hatina zvokuexporta iko zvino, because production yakadzikira kumamines. Ndokwatinotofungidza kuti kwaitwa ikoko tagona kuingiriza migodhi inomainwa tichigona kutengesa zvinhu zvokunze, ndo zvinogona kubatsira. Izvo ichokwadi, handisi kuti zvinomborambwa. Ende zvandifadza pakuti hurumende pachaya haisi kuda kuwanziridza zvinhu, inozvibudisa pachena zvinenge zvichiinetsawo. Ichokwadi, toda kuti tawana kuti taexporta zvinhu zvakawanda ndokuti mari yadare ipinde munyika.
Matimi kana zvichibvira mari inofanira kuonekwa kuti iri kufamba sei kana kuti kwamuri kuti kuregulatwa.
Unoziva kana munhu uri makambani fanika mato sevenza isusu, inonzi formal muchirungu, formal business. Rototi togona kungowana foreign currency chete kana ichibva nokumabhangi. Saka mari ikange ichigona kuti kana ikatengeswa zvinhu kunze, youya yose nenzira dzakarurama dzemumabank system. Production inoingiriza nokuti zvinenge zvaane mutemo unenge uchitarisirwa nenyika kuti zvotongwa sei, zvofamba sei nemari dzacho. Izvi zvimwe zvokungoti mazuva ano zvemumaparo market houses kuti mari inofamba sei.
Mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vange vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi tiri kuda kumbonzwawo kuti madzimai ari kukwikwidza ari kuti kudii nezvesarudzo dzegore rino.
Inini zita rangu ndonzimera Mahoka, ndiri kuHurungwe East Constituency kumashonaland West Province. Pati yedu isusu National Patriotic Front ndo pati yedu. Isusu kuvanhu hatisi kuvimbisa, tikutoshanda kwete kuvimbisa, tikutogadzira mabridge izvozvi patiri kutoshanda izvozvi.
Ndiani ari kutungamira bato renyu ramunotsigira iri?
Bato redu isusu ari kuritungamirira iye zvino. Hatina president isusu kuNDP. President wedu isusu ndiShamisa. Shamisa ndiye achapinda paupresident, sitinotora udeputy.
Pane vamwezve vangati amai Mahoka tinovaziya vachimiramira vari kuzano PF yava Mugabe. Chii chavangazosandura chamakatadza kusandura muri pasi pava Mugabe?
Zviri zvokusandura zvakawanda zvatoda kuti zvisanduke nokuti mbavha dzanga dziripo. Handi makanzwa ivo pavakabvisa vamugabe vachiti pane mbavha dzakakomberedza vamugabe. Mbavha idzodzo ndodzatatiza idzodzo kuti tisandure kusisina mbavha dziriko.
Asi ndanzwa muchiti imi muri kutsigira vachamisa, zvinozobatana papi ipapa?
isusu takatobatana neAlliance because toda kubvisa junda yakabvisa baba vaMugabe vachiti baba vaMugabe vakura.
Independent Susan Matunga ndiri kumirira zvakarendera foreign candidates yenza kwese constituent ndiri kumirira ndiri under MDC Alliance inova inotungamirwa naadvocate Nelson Tarisa. Zvandiri kuvimbisa muvanhu vemudunhu vandakamirira ndinovimbisa kuti tikaenda mutwapeti samadzimai nekuti ndiri mudzimai tichinovhota mutwapeti July tikaenda tichinovhotera advocate Nelson Tarisa upenyu hwedu hunova hunochinja. Mugovernment of National Unity vachamisa vakanga vari part of one of the ministers chinji akachinja pasina kana mwaka mishoma shoma yayakataura zvakabva zvaitika. Saka ndine chiimbo chekuti free maternity kumadzimai zvinezvo zvine zvinhu zvinokwanisa kungotongochinja pasina kana mazuva. Madzimai zvakare tisinosangana nemutero yekuti nyaya inheritance yekuti tikafirwa nevarume tikasara tiri sirikadzi hatina anotimiririra. Asi ndinoziva kuti vachamisa vakapinda pachigaro. Nyaya idzodzidzi dzeinheritance dzino dzinotirerukira semadzimai.
Ndinonzi Monica Mutsvangwa, ndimi minister of state in charge of Manikgalagi province. Ndiriwo candidate as a senator muManikgalagi province. Tiri kuita basa guru zvikuru kutaura nevanhu kuti vanhu vetaiwo zviri kuitwa nehurumende nedispensation zinofanirwa kunovhotera president ED Mnangagwa kuti vape mandate yekuendeza mberi nekubindura zvinhu nekugadzirisa nyika ino kuona kuti zvese zvakakanganiswa nethe previous administration yanga ichimandirirwa navamugabe zvigadziriswe.
Ayo madzimai ari kukwikwidza musarudzo achitaura naMarvelous Muhlanga nyahuye weStudio 7. Mumitambo yeWorld Cup yatambwa nhasi, France yakunda Uruguay 2-0, ukuwo Brazil iri kutamba neBelgium mumutambo wemaquarterfinals. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League adzoka kubva kuzororo achipinda munguva yekubvisa varume muvakomana. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Sezvo iri nguva yekubvisa varume muvakomana, hapana chikwata chichada kurasikirwa nemapoints, kusanganisira pamutambo wevavakidzani veCapes United neHarare City uyo uri muRufaro Stadium mangwana. Zvikwata zvemuHarare zvasaririra zvikuru makwikwi aya, asi Capes United iri kurwisa iri pachinhano chechina, mapoints 15 pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints 44. Mutsigiri wemaGreen Machine vapedzisai musharu vanobvuma kuti zvemukombe zvaramba, asi vachiti ivo vari kuda mapoints ese kuti vazadzikise chinangwa chavo chekupedza vari pazvikwata zvina zvichapedza zviri pamusoro petafura.
Kutongotochi dai tangoramba takamendena mapozisheni kuti timisananaya chiroho kuti tikatopedza kuti timu top 4 zvekuti zveliga hatichatombotarisiri nemamira akaita chikwata chedu.
FC Platinum ndiyo iri kutungamira ine mapoints 6 pamusoro pengezi Platinum Stars, zvekuti iri kutarisirwa kuwedzera utungamiri hwayo apo iri pamusha neZPC Kariba musi umwe chetewo madamburo aine rwendo rwakaoma kuHerentals College. Muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Labu vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu, FC Platinum haisati yatora mukombe, asi vachiti kugona kunenge kudada inokwanisa kutorerwa mukombe nengezi chete kwete nechimwe chikwata.
Ngatsaterere yaya maplatinum yaya, nokuti maplatinum aya akatosimba futi pedza anogona kutora kana iye kungezi between the two.
Lloyd Mtasa oyo akadzoka kuDynamos mushure mekudzingwa kwemasvondo maviri ari kutarisira kusimudza chikwata chake zvekare apo chiri kusangana neChicken Inn. Asi mutambo uyu hauna kupfava sezvo Chicken Inn echiri netariro yekutora mukombe uyu apo iri pachinhano chechitatu patafura. Highlanders iri muNational Sports Stadium nesvondo ichidamburana neBlack Rhinos. Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi unowanzosimudza vanhu pazvigaro zvavo nemufaro kweva minutes ese 50, zvekuti uyu haungasaririre. Mimwe mitambo iriko svondo rino yakamira seizvi: Mutare City Rovers vs Nichrad, Blauwe Chiefs vs Yada, Chapungu versus Blair City, Shabani Mine versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Tabva tasvika kumagumo ndokuoneka ndini Ivan Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Iku divana kuhlelo lwe Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 kuNtulikazi 2018. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Iqula lomanyano we-European Union elizahlola ukhetho lithi ngempela amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvota edindwa.
Ayabona lapho kuprintwa khona ama-ballot paper nalapho ama-ballot papers azigcinwe khona. Kuyisifiso sethu kakhulu 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 ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi and lo muntu abe impumela enqase ziphumile kulabantu abazakhonona.
Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa baphuma ijumo bekhankasa esigabeni senkabazwe.
Hambeli lokwina ama-elections pasinemandu pasinemandu bamberi ne-ZANU-PF.
Siqhubeka sisipha ithuba abazancintisa kukhetho ukuthi batshele abezigaba zabo izithembiso zabo nxa benganqoba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ngumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange, ngakhulela eWange e-number 1 colliery, ngifunda eSt Ignatius Primary School. Ubaba umgqono onzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke.
Thiyani indlebe lingayikatshana. Iqula lomanyano we-European Union elizohlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lamhlanje lenze umhlangano lentatheli izindaba eHarare lazisa ukuthi libona kufanele ukuthi uhulumende aphumele egcekeni kundlela okuqhutshwa ngayo ukhetho okufana lokuvumela amabandla aphikisayo ukuthi abone iphepha lokuvotela lidindwa ukuze impumela yokhetho yamukeleke kuZulu weZimbabwe jikelele. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumeli amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba igcinwe ngaphi usiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU umnumzana Mark Stevens uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho kokudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lobuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho luka-13 Ntulikazi lwamukeleke impumela yalo.
For us, what is critical is the credibility and confidence in the process.
Okuqhakatheke kakhulu yithi yekuthembeka lokuhlanzeka kokhetho. Njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho, sizaqhakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo udaba lokuveza walapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kunketho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hatshi. Kodwa esesikubonile kwezinye indawo yikuthi lapho okuvezwa khona inlungiselelo le kuletha ubugceke lokuhlanzeka kukhetho kanye lethemba kumpumela yalo.
ngazwana nokugatsha lwezokhetho izekhi lamabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhaloti kanye nalapho azakuba igcinelwe khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyana uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izekhi ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bebekhona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhaloti. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelelwa ngumkhokheli wequla le-EU umnumzana Elma Brok othi izekhi isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube lesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo indlungiselelo yokhetho, kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Pamberi neZANU-PF. Pamberi neZANU-PF. Pamberi nokubatana. Pamberi nokuwina ma elections. Pasine mandu. Pamberi neZANU-PF. Pamberi nokubatana. Pasine mandu. Makadima comrades.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzavuselela amafekithali, imigwaqo lokunye ukwenzela ukuthi athuthukise impilo yomuntu wonke elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo esikolo seMafungausi Primary School eGogwe lamhlanje, uMnangagwa uthe uzathuthukisa inhlelo zabalimi bochinda kulindawo. Ihlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union yasa ibandla leZANU-PF emthethwandaba isithi labantwana besikolo lazo isikolo akumelanga zisetshenziswe kwezombusazwe. UMnangagwa uphinde wathi isikolo lesi esisetshenziswe lamhlanje sizanikezwa imitshina yamakhompyutha engamachumi amahlanu. Ugcizelele ukuthi abantwana kumele bafundiswe imbali abalwela inkululeko yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Belief Gawule ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzakwenelisa ukugcwalisa lezi zithembiso na.
Uhulumende okhona lo kokela ngabo uMnangagwa uhulumende omutsha. uMnangagwa mutsha njengomkhokheli njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo. Ngokunjalo lokhu akukhulumayo kade singaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu, abantu bamvotela yikho akutshoyo lokhu. Mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane esedlule. Into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli azasisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba sikhangele ukuthi sibe le-free and fair election. Konke lokho kunye kunengi kuzalandela ngemva kokhetho lolo. Okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esibelayo nje yimali.
Abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule.
Angibasoli bona abathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezithiyeneyo. Ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi. Kufana nokuthi uthi umntaka makelwane ezibhasela nje esikolo esenza kuhle uthi wena hayi lana uyehluleka. Okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption, ukuvula amasango e-investment ukuthi ibuye elizweni, ukuthumela ama-invoices abhodi umhlaba wonke azame ukuthi sidlelane namanye amazwe konke khona. Kathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amakhiwa abantu bayabuya lapha eZimbabwe kumangalisayo iZimbabwe lokuthula kumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kamnangagwa konke lokhu kuzenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho eCholocho ukuthange wamukelwe njani ngabantu beCholocho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu beCholocho abantu beCholocho abaselayo ketha bechaba babelayo ukuthi hayi lwana lishona lwana yini hayi sesifunda ukuthi singenane sibe munye lapho emabandleni amanye akhona nazo umbusazwe eZimbabwe uzathola abanye bakhona besekelana nabantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho inketha bechaba yisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uyekuthule imanifesto yezanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi imigwaqo izalungiswa kanti ukuthi kuqhatshwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga buphume phakathi kwabantu
lo ngumnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ngakwelinye icele umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhube owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho enkabazwe endaweni ezigoqela eKiara leMatanga Business Center eMberengwa. UChamisa utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi emhlanganweni wanamuhla utshele uZulu ukuthi lokho kungela kuzwana lo mongameli Mnangagwa ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo kumele bavunyelwe ukubona lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Ozancintisa kukhetho lokudinga umeli wewange central edale lephalamende emele umanyano we-MDC Alliance umnumzana Fortune Daniel Molokela Tsiye uthi isigaba sakhe sibhekane lobuyanga obumangalisayo ngenxa yombuso omubi weZANU PF. Ngokunjalo uMolokela uthi uZulu kumele avotele yena lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuze balethe imisebenzi njalo bathuthukise lesi sigaba.
Unemployment is very high ewange. So thina nge-Vision 2030 cities localize ukuthi thina asinike namathuba abantu abasewange ngoba kulezi nsuku amathuba abane ngomsebenzane kwabantu abangazelewange. Then sithi commercialize sithi iwange kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yona ibile sithenga izithengele sinkwa ithenga amanzi. Then sithi industrialize ukuthi into esizama ukuzithengisa singathengisa amalahle kuphela sithengise okunye. For example siyakwanisa ukuthengisa inkukhu iwange yaziwe njengedorobha elithengisa millions of chickens per month ithengise ngamaqanda sithengise ngombimbidi chomolia sithengise ngombimengo sicreate i-industry enkulu around imengo as a fruit nama-vegetables and so on sithengise amanzi ngoba kathesi thina that njeabantu bahambe sithenga amanzi avele ezibhorane zeHarare. So sithi let's localize, let's commercialize, let's industrialize and kuzaqina sekulama-employment opportunities amaningi and iwange will grow ibe idolobha elikhulu.
Kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba?
Ngingumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange ngakhulela eWange enumber one colliery ngifunda eSt Ignatius Primary School. Ubaba umgunonzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke ikakhulu kamela njengesebenzi kuworkers committee engu-chairman ama-workers yonke ewange colliery. So lapho esesikubonayo ukuthi mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi wetshongo baba umguni ukuthi simele abantu baseWange sithi Wange for the Wange community sithi Wange MP oyabe emela abantu baseWange because engumntwana wasekhaya. Sikhathele ngabantu ababethe bezisebewange emuva ngoba bengenandaba leWange ethini ikusasa iyakuphi. So ngizasebenza gadalala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown and iWange ayisoze yaba yidorobho lokudelelwa mase ngingu-MP waseWange. Yaba yidorobho lokuhlonitshwa. Sizafisa ukuthi siyisebenzele ukuthi by 2030 ibe yilidorobho elibala nabomashinko, omthare, okhwekhwe, ogweru esithini Wange will be the first town in Matuba North, Kuba City.
Umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uncintisa kukhetho lokudinga umeli weWange Central edalele parlamente emele umanyano weMDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo umnumzana Winston Mthabisi Ncube. Laye okhala ngokuthi isigaba sakhe sisalela muva kunhlelo zentuthuko.
Okwakucala ngibathembisa ukuthi babe lo meli ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo. Hayi khona umuntu ozabe ngekho isikhathi sonke. Umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo, abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangene ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi kakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka?
Okwakuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba le bandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle. Ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla, mina ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi le bandla ngoba ibandla lisenze lilutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba le bandla liyabe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayikutsho lokho, kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho, mina bengifuna ukuthi khonokho esikufuna emgudu sikwenze thina emgudu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasonde seduzane. Imigwaqo ifuna ukulungiswa, dale yagcina ukulungiswa. Okwenye ngabantwana abancane, ama-youth, isayizi ethu ezingasebenziyo. Kodwa khonapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni esisotsheni e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza, ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele, kuqale ngabayemguza siyo i-allocation lathi kwambane. Nxa kuthatha 500 funa lathi abethu bemguza bangene phosi 100 kungena abanye kwezinye indawo, sisheni lathi sikwanise ukubenefit.
Okwesibili yikulungisa i-center leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame, ngoba kulalutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangkhona kukhanti kuvela ngaphi ukuya ngaphi.
Umnumzana Winston Mthabisi Ncube uncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo. Nxa lawe uncintisa ungasithumela inombolo zakho zocingo kuWhatsApp yethu ethi 001 202 465 0318. Live talk lamhlanje sikhangela impiko yodlakela kanye lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo ngabebandla lezanu PF ngaphambilini kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abafana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi obhalwini okwamaviki amathathu kwele Thailand bathi balwisana lesikhathi ukuthi bahlenge abafana laba ngoba izulu lingana ngempelasonto baza kuba engozini enkulu. Umhlabeleli weMelika olodumo uChris Brown ubotshiwe ngamapolisa ngemva kwekonsati edolobheni leFlorida phezu kwecala lokulwa lomunye undoda aletheswayo ngomnyaka odluleyo. Studio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. kwezemidlalo lamhlanje iqembu leFrance selifinyelele kuma semifinals omncintiswano we 2018 FIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Uruguay nge 2-0 lamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFrance lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokutshayele Uruguay nge 2-0. Njalo limpumela itsho ukuba selilinde ukuzadlala lelizanqoba phakathi kwele Brazil lele Belgium. Abahlohlele iqembu leFrance nguRafael Varane kanye loAntoine Griezmann. Olandela limidlalo izwe zomhlaba kumabonakude usibonakaliso Ndlovu uthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi laseAfrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele elizwekazi.
Lamhlanje nabe ngisapota iFrance ngoba iUruguay sukela vele ngo-2010 iWorld Cup ka-2010 lapho abaqila khona iGhana. Angisazange ngaphinda ngayithanda iUruguay. Ngakho-ke lamhlanje ngihamba ngeFrance, ithe isidla iUruguay ngathaba kakhulu, sengithabela ukuthi sebeza proceed abe kuma-semifinals. And ungathi uyakhangela iqembu leFrance ligcwele abafana be-Africa. So yikho layo bendokhe ngiyisapotela khona lokhu ukuthini kulabafana bakithi ngapha.
Kusemifinal yesibili iqembu leBrazil lizadibana leleBelgium kusithi elizanqoba lapho yilo elizancikelana leFrance ngolwesibili mhlazilitshumi kuyona le inyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlalwa eminye njalo imidlalo yesigaba sesemifinal lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine emini yantambama. Kuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizanqikelana leCroatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo somncintiswano esesemifinal ngolwesithathu ngeviki ezayo mhlazilitshumilanye kuNtulikazi. Amaqembu azatshaywa kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphutshala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Kuthi ifinal lapho kuzetheswa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlala ngesonto mhlazilitshumi lanhlanu kuNtulikazi. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 uphokile. Was a Friday, my sweetie.
Uhlelo Was a Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lejaha leZimbabwe elidume kakhulu kwele South Africa ngokupheka umculo wehouse uzwe lihle mathe owazakala kakhulu ngelokuthi nguDJ Zwesta SA.
Umculo warehouse music usukhathazile eMzansi. Ungaba kusemsakazweni, endaweni zokuzithokozisa, kumbe emthoveni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe, wawela ungolokutela, wayapheka lo mculo warehouse music.
Kamalami nguzwelihle ngisaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso i-primary zami ngiqale ngafunda emanumane enkayi Queen Elizabeth Nkulumane amaveni Nkulumane then ngayenza i-secondary ehlangabeza high school enkayi A-level zami ngasemzingwane high school esigodini university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena elizwi lokuculakalana akwaziyo ukupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer, ngiproducer yonke imihlobo ye house music iphinde ngibe khona nakuhip hop. Kunama artist amakhulu azophuma lonyaka engifeaturishwe kuwo and kukade ke angikakhuphi ke mna i-album izophuma lonyaka.
Uzipheka kamnandi umfana kaMathe abuye asebenze labanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Kuyirayizi ngisebenze noYasirah Bells, ongumculi ne-actress edume kakhulu kuleli lasemzansi. And isingle yakhe yakuqala ezophuma lo nyanga e-hip hop yenziwe him. And then owesibini sengisebenze noMkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngaseGermany. Ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu esidume lapha emzansi.
Kona ukupheka ingoma ze house akulula. Uzwe lihle mathe uzokuhambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza hoba lentukuntu wathanda lomculo.
Abantu abanesiparishe kakhulu abokuqala ngu-DJ walapha eMzansi, u-DJ Black Coffee, and also ngiyena inspiration kakhulu ngu-DJ Maporisa oyi-producer. Ingoma zami ke zona zifumanaka kuma-digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Leo tutaimba. Leo tutacheza. Wewe. Namhla siza geta. Namhla
uzwelihle mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkayi. Wozalwa ukuthi ngu DJ Zwesta SA. Nguye ke besilaye kuhlelo woza. Woza Friday. Usikhathazile emzansi lomculo wakhe. Bayamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu. Abuye aphakulule kamnandi. Ngizani impela sonto yenu. Igama lami ngeza Jesus Bada.
DJ Zwesta SA ehlabela ke kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zakusihlwa. Kodwa lingayika chana likhumbulele uyalandela uhlelo lwe Live Talk. Singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Iqula lomanyano we European Union elizohlola ukhetho lithi amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvotela edindwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebekhankasa enkabazwe namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.